chiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko ndinoona iri nyaya yetransport nezuro wemade inroads kuti takakwanisa kusvika paskyline then tumasmall cars twaikwanisa kutopira kusvika kuchimani mani kuvanhu vakanga vasina chikafu saka ndakati nezuro ndiriko food was beginning to trickle in but it's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwewo dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepati kuti tione zvatingaite nhasi chai
tiri kunzwawo kuti United Nations iri kuti vanhu vanokwanisa kusvika ivo zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 muzimbabwe vari kuda kuti vabatsirwe ndoongororo yavari kuti vakaita iyo nezuro muri kufarawo here nerubatsiro ruri kubva kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dzakapoteredzawo zimbabwe
kuda kutenda nekutibatsira kwavaita vauya kuzobatsira zvevanhu vezimbabwe nekukurumidza zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari south africa yakambva yakurumidza kutumira purezidendi ndege dzekutibatsira nadzo zvichindowo netanzania nenamibia vese vauya kutibatsira zvikuru sei ndichitenda madonor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bishop Rajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF amaNGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but taakuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly
vamwe vanga vachitiwo hurumende inenge yakanonoka kuti ibvise vanhu kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri zvii zvamungati zvadzidzwa apa pane zvaitika pari zvino
handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazvii idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo